mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 3 nyamavhuvhu August 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti yaisa mamirioni mazana mashanu emadhora kuti itenge matende nekubatsira kudzidza zvakanaka kwevana vechikoro.
Tati tikumbira kudai hurumende achicheuka vana vayo yatarisisa mukati medepartment reagritechs kuti siri mari idzodzo dzisina kusvika.
Sangano rinomirira vashandi vari pasi pebazi rezvekurima rinokumbira hurumende kuti itarisise mabatirwo ari kuitwa mari neagritechs.
Asi izvezvi nekuti vaakuziva kuti akuenda kusarudzo manje ndokune nyaya yese. Regai titi takunzi MDC Alliance manje isu tiri muvanhu.
Mamwe mapato maviri anopikisa atanga kurwirana zita reMDC.
Asi mukasa kupakupati kwaanacho kwachamisoko ndokunana basikiti ndokunana jimu kunaka ndokune vese marogwe kana vese vananzi maG40 ndokazana ndokunana Jonathan Moyo kwedu hakuna.
MuAmerica vaJoe Biden vanotambira mitumbi yemauto akaurayiwa kuAfghanistan. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine mazana mana nehumwe 4,401 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nehumwe 11 nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave mamirioni maviri ane zviuru mazana mashanu nemazana mana ane makumi masere nemumwe 2,530,481. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mirioni imwe chete ine zviuru mazana matanhatu nezvitanhatu zvine mazana manomwe ane makumi mashanu nehumwe 1,606,751. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine makumi maviri nezvina zvine mazana mana ane makumi manomwe nevatatu 124,473. Vapora munyika vachiita zviuru zana zvine gumi nechimwe nemazana mashanu ane makumi matatu nevana 111,534. Hurumende inoti yaisa parutivi mari inoita mamirioni mazana mashanu $500 million ekutenga matende ekuti vana vechikoro vashandise sezvikoro. Hurumende inotiwo pane zvimwe zvikoro pachaitwa zvirongwa zvekuti vamwe vana vadzidze mangwanani vamwe vachidzidza masikati kana kuti hot sitting. Zvikoro zviri kuvhurwa nhasi asi munyika hamuna hamo kuwirirana pamusoro penyaya yekuvhurwa kwezvikoro uku. Vamwe vabereki vanoti havana kupiwa nguva yakakwana yekugadzirira asi hurumende inoti zvikoro zvaifanirwa kuvhurwa muna chikumi nekudaro painge paine nguva yekugadzirira. Zvakare patotanga kunetsana pakati pevarairidzi nehurumende nenyaya yemihoro. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe richiti richatanga kuratidzira murunyararo nhasi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata mutungamiri weAtus vaObert Masaraure.
Sangano yatiri kuita nevabereki iri kufamba zvakanaka. Tiri kuwedzera kunzwisisa matambudziko ari kusangana nevabereki panyaya yeeducation yeZimbabwe. Tichikwanisawo kusunga wirirano, kusunga zvisungo zvakasimba nevabereki kuti tomonera pamwe kurwisa kuti hurumende iise mari yakawanda kunyaya dzeeducation. Pari zvino kubhubhi kwatakanga tiri tichiteerera tainzwa kuti vabereki vari kuchema kurima nyaya kuti muzvikoro hamuna mvura hamuna magetsi zvikoro zviri kure nezvimwe zvakawanda izvi ndo nedzimwe matambudziko akawanda ndo ari kuita kuti mangwana musi wa 30 August titi munhu wese timbobatana tipfeke zvitsvuku tichiratidzira
sei muri kuti vanhu vapfeke zvitsvuku
pfeka zvitsvuku kwakafanana nekusumudza flag ye red tichiratidza kuti paita dambudziko rakakura mueducation varairidza havasi kubhadharwa mari varairidza vana varairidza kwasa kutendisa vana vavo kuchikoro vabereki varitadza kubhadhara maschool fees hamuna mateaching and learning materials muzvikoro hatisi kukwanisa kuidea to mastandard operating procedures muzvikoro hamuna personal protective equipment nezvimwe saka mangwana izuva rekuratidzira kwenyika yese tichikumbira tichibatsirana kuti tisave education sector yedu muzimbabwe zviya hurumende yedu ine homwe nhatu dzemari dzatinogona kushandisa
ndedzipidzi
kusanganisira homwe yekutanga yebudget ari surplus yeover 9 billion yakadeclarewa zvotarisawo zvemari ye 1 billion yakabva kwaimf zvotarisawo zvealmost 463 million yakabva kuunesco mari dzese idzi pakaitwawo inoitwa kuzvisungo zvekunyaya dzedzidzo kusanganisira masalari ematicha zvinhu zvedu zvinotifambira
vamasarauri muri kutaura nehurumende here kana kuti murungorova henyu bembera
Mungu hurumende tiri kutaura nayo kakanyanya misangano iyi yakawanda yatinoita nepakuvanyorera magwaro akasiyana siyana vanenge vachingovimbisa kuti vane zvavachagadzirira asi tiri kuona kuti havasi kunyatsofamba sekutarisira watiita akaita patapedza maconsultations aya tichavaendesera zvakare ripoti ine zvichemo zvese zvabva kunyika yese kuma 72 districts education ari muzimbabwe tichivazivisawo kuti vakwanise kushangashika vagadzirise matambudziko ari kusanganwa needucation sector
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro avo vati hurumende yakagadzirira zvakakwana.
Zvikoro zvakagadzirira kuti zvivhurwe mangwana kwevaya vachanyora mazamanishon. Takaisa zvese zvinofanirwa kunge zviripo kudzivirira kupararira kweutachiona weCovid-19. Tinenge tinawo masanitizers edu, mvura inenge iripo, sipo, social distancing, tane madeski ekuti vanhu vanogara, vana vanogara vari 1-1 pane kuti vagare vari 3-3.
Ko vasati vapinda munzvimbo dzekudzidzira kana kuti maclassroom pane zvimwe zviri kuitwa here?
Tine mathermometer atinoscreenisa vanhu vanosvika pagedhi vatinongoona kuti uyu kuda pamwe anenge ari kuti ane masymptoms kana kuti ari kuratidza kuti kuda ane kurwara kwaari kuita tinomuisa pane yatinoti holding bay toshedza bazi rezveutano saka takagadzirira zvedu uye vabereki ngavasanyanya kushungurudzika zvako kuti kuda kuchazopararira COVID-19 muzvikoro takagadzirira ndatenda
Vabereki vakawanda vataura neStudio 7 vandoro vari kuchema chema nenyaya yemari dzechikoro kana kuti maschool fees vachiti bazi rezvedzidzo rakatendera zvikoro kuti zviwedzere mari yavanoti havana. Munoona sei nyaya iyi?
Bazi reprimary nesecondary education parakaburitsa kalenda rechikoro kwakawedzerwa mazuva makumi maviri ndoo mazuva avanofanira kubhadharwa nevabereki. Zvichishandisa fees dzinenge dzakabvumidzwa nebazi kunzi ndo dzinenge dziri dzechikoro ichocho.
Mutungamiri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira vashandi vari pasi pebazi rezvekurima reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association ZAPTA rinoti nhengo dzaro hadzisati dzapiwa mari mushure mekupedza basa muna kubvumbi kana kuti April vasina rutsigiro rwemari kubva kuhurumende. Munyori mukuru wesangano iri vaziva izvezvo vanoti hofisi huru yebazi reAgritex inoti mari iyi yakaendeswa kumatunhu nekumawadhi asi hapana anogona kutsanangura kuti mari iyi yakaendepi sezvo isina kusvika kuvashandi. Vazvo vanoti mari iyi yange iri yevashandi vakaita crop and livestock assessment kana kuti kala yechipiri asi vanoti hurumende inovaudza kuti mari yakaendeswa kumatunhu nekumawadi. Vazvowo vanoti hurumende inofanirwa kupindira munyaya iyi sezvo vashandi vazhinji vasina kupiwa mari yavo uye pave nokufungira kuti mari iyi haina kushandiswa zvakanaka. Zapta iri kukumbira hurumende kuti ipindire munyaya iyi ichiti pane zviratidzo zvekuti mari yavashandi iyi yakashandiswa pane zvimwe zvinhu sezvo isina kusvika kwavari.
Vanhu vakaita basa resecond round crop and livestock assessment mudepartment reagritex vakasapiwa mari dzavo. Zvikatinetsa isu kuti kusei vanhu vasina kuwana mari idzi. Ndokubva tabvunzavo tikaona kuti zveshuwa havana kupuwa mari, varodofenda gana vachizvibira mari dzavo kuti vaite basa rehurumende. Hurumende yovafuratira yoregedza kuvapadzi mari dzavo. Iyoyo imari yokuti vangadai vakatoipiwa vasina kuenda kubasa, nokuti inenge iri allowance, mari yokuti ukange waenda wakaibata paunodya paunovata unenge uchiwana kubatsirikana nemari iyoyo. Asi zvatinetsa kuti kosei vasina kupiwa mari idzodzo. Tatikumbira hurumende yapachevuka yavona ivabatsire nemari dzavo.
Basa iri richitangidzwa, chii chakange chavimbiswa vashandi?
Vanhu vakanga vavimbisiwa kuti vachange vachipuwa maairtime dzatingati isu mari dzokufonesa kana makadhi okuskire chavo jusa mafoni avo kuti vakwanise kuita basa. Vozopiwazve mari yebreakfast, lunch, dinner, pekurara. Izvozvo hazvinambobvira zvazadzikisiwa. Vanhu vakaita basa vakapedza miromo yakaoma kuti papeta vasina chavanorya. Ndokubva vapedza vamwe vaishandisa mafoni avo kufonera zvokubasa nokujusa vachitumira information yaidiwa. Havana kupuwa mari dzavo vanhu ivavo, ende nanhasi vachiri kungochemawo kuvhunza hapachina. Hurumende dai rega kudero inoita kuti vanhu vapere chido nebasa ravo ravanoita. Zvokanganisa futi mari zavo dzaya tinenge takatarisira kuti basa redu rifambe zvakanaka.
Vazhou, munoziva here kuti vanhu vangani vasina kupiwa mari iyi uye imari yatiri kutaura apa?
Mari dzinopiwa vanhu vanenge vaita mabasa dzichinzi matraveling and subsistence allowances. Idzodzo mari dzinenge dzichikavha kudya kwamangwanani, kudya kwamasikati, kwamadekwani nopokuvata. Mari idzodzo dzikabatanidziwa pazuva rimwe chete unodovana kuti yasvika pa$55 okuAmerica aya. Zvino inozoitiwa hayo echamupindigori ichitarisiwa kumusoro nokoko nemaretsi emari dzedu idzi dzebhondi RTGS yondoita hayo mari yakaita seshoma. Asi kana yaibuya iri mari yokuAmerica chaiyo imene, inenge iri $55 pazuva rimwe chete. Zvochiindirana nokuti munhu wakaita mazuva mangani wowana mari yake yakamukwanira.
Ko bazi renyu rehurumende rinotii pamusoro pemari iyi?
Hurumende yakatipindura zvakanaka isu ikati mari dzakabuya takadobatavo vatapererwa. Ndokubva vataura kuti mari idzodzo dzakaendeswa kumaprovhinsi. Vabvunzei vanhu vokumaprovhinsi ikoko kuti kosei vanhu vasina kupiwa mari dzavo nokuti dzakadobhedhegwa kare dzikaenda. Haina kusvika kuvanhu vari pasi kumazoni nokumawadhi mari iyoyo. Zvoreva izvo kuti pakaitiwa basa mari iyoyo ikaobuya yakaonekwa isiri mari inofanira kubhadhara vanhu, vakaishandisa zvimwe. Zvinoyonetsa kuti vachiwana imwe kuti vachipa vanhu vaya. Saka yongoingaife yakasenga seizvozvo ichiremegwa hayo, asi mushandi pasi achichema.
Saka Vajou, munoda kutii kuhurumende kana kuvakuru venyu veagritex?
Basa harichashandiki zvakanaka iri vanhu havana mari dzavo muhomwe. Tatichikumbira kudai hurumende yachichevuka vana vayo yatarisisa mukati medepartment reagritex kuti sii mari idzodzo dzisina kusvika. Kana vachifungidzira kuti kune kwadzakaenda dziteveregwe zviri pachena kuti pada kugadzirisiwa ipapo mari yakanga yakamirira allowance iyoyo ipuwe vanhu vakaita basa ravo.
Avo vange vari munyori mukuru Zapta vazivaishe Zhou vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Tabatawo mukuru weAgritex vaStanslay Tapererwa vakati mahofisi avo vakavazivisa kuti mari yakaendeswa kumatunhu, vachiti kana pane dunhu risina kuwana mari iyi vanoda kuziviswa nekukurumidza kuti vatarisise nyaya yacho. Vatapererwa vati ibasa ravo kuti vashandi vawane mari yavo kuti vagoshanda zvakanaka. Zvino radidza sekuti mamwe mapato maviri anokwikwidza AMDCT neMDC Alliance atarisana nekurwirana kuti ndeipi pakati pavo anemvumo yokushandisa zviri pamutemo zita rekuti MDC. Mutauriri wemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vaLloyd Damba vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance yakaumbwa nebato reMDC apo vaimboye mutungamiri webato Muchakabvu Morgan Tsvangirai vakaunganidza mapato anokwikwidza kuti vabatane mukubvisa pachigaro bato reZANU-PF vakati naizvozvo MDC Alliance chizvarwa cheMDCT. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Pachayo vanoti izvi ndezvekurota, vanoti vamonzora vari kutadza kutungamira bato ravo, naizvozvo nguva dzose dzose vanotsvaka nzira dzekuba zvirongwa zvaitwa neMDC Alliance.
Haiwa, uku ndokunonzi kupepesheka, kupererwa, kuita chamupidigori nepfungwa, pfungwa dzisi kushanda zvakanaka, pfungwa dzabhenda. Asi hapana vanovateerera varume nevadzimai nekuti vandozikanwa. Zvese zvavari kuita izvi ingori nhambe tambe mahumbwe kutoshanda zvavo nezanu, kunakidzwa nesvimari zvavari kupuwa nezanu kuparadza musangano wevanhu, kuparadza project yevanhu. Asi zvese zvivatadza, munozviziva, vakadzinga zvisiri pamutemo macouncillors nemaMPs nemasenators MDC Alliance vachiti vachinja bato vabva kuMDCT vakuMDC Alliance, vakadzingirwa izvozvo vashana nezanu PF. Asi izvezvi nekuti vakuziva kuti akuenda kusarudzo manje, ndokune nyaya yese. Regaititi takunzi MDC Alliance manje isu tiri muvanhu, isu semusangano weMDC Alliance, isu naPresident Nelson Chamisa tinoita zvinoda vanhu. Vana veZimbabwe ndo vanopa gwara, vana veZimbabwe ndo vanosarudza vatungamiriri wavo. Dzinobva kuparamende vaedza kuda kutora maMPs, vaedza kuda kutora headquarters yevanhu. Asi zvese zvatadza nekuti aiwa musangano uri muvanhu, musangano vanhu, musangano ndo varidzi vavo vanovhota. Saka aiwa zvese zvavada kuita izvi nhambe tambe, hakuna kwavanoenda, hakuna chinobuderera, nekuti zvedu izvi ndezvashe, zvedu izvi ndezvevana veZimbabwe.
Ko vakaenda mberi vakatora zita rebato renyu munodii, sezvo vakambodzinga vamiriri venyu muparamende nemumakanzuru asi hapana chakaitika?
ZANU PF yaedza zvese zvainogona kuda kuparadza musangano, kuda kuparadza President Nelson Chamisa, asi vatadza. Munozviziva vatungamiri vebato vazhinji vakasungwa, vazhinji vachinwa mabheo, vazhinji vachienda kumakotsi, vazhinji vachidzingwa muparamende, vazhinji vachidzingwa kumakanzura, vazhinji vachidi. Asi musangano wakaramba wakamira, zvichireva kuti hakuna chavanogona kuita chinotizungunusa, nekuti isu chatinoziva nechekuti ofisi hombe yatinayo iofisi yemuvanhu. Ofisi hombe yatinayo iofisi yekuteerera zvido zvevanhu nekufambira mberi nezviga zvatakaita nevana veZimbabwe, kuti aiwa isu tichaendera mberi tatora chitanda kubva kuna President Morgan Tsvangirai, chitanda chekusunungura vana veZimbabwe. Saka yedu isungano nevana veZimbabwe. Saka hapana chavachagona kuita chero vakaronga zvipi pasi pezuva, vakati vakuda kutora zita, aiwa hapana chichabudira nokuti zvese vaedza.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Pachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Asi mutauriri wavamonzora vaDamba vanoti mazuva yavo vanozviti MDC Alliance ari kupera iko zvino zvino, vachiti MDCT yakatora muzinda weMDC ikadzinga vamiriri veMDC Alliance muparamende nemumakanzuru, vakatadza kuzvidzivirira kuti zvisaitika nekuti hakuna chinonzi MDC Alliance.
Regai ndivandangopindura mubvunzo wenyu wamabvu wamati imimi. Vanhu veMDC vari kuzviti veMDC Alliance vari kutaura kuti tisati timbofa takatorera zita ravo manyepo, nekuti vakataura iwo vakabheja muna March vakati they will never recall anyone. Douglas Monzora will never recall anyone. But Douglas Monzora went on to recall quite a lot of people. Zvamaakuziva nazvo, vamaakuchema chema nazvo izvi. Vakataura iwo vakapika vakati zvakare Douglas Monzora ambofa akatora Harvest House, takaitora nemutemo nemapepa. Vakataura zvakare kuti izvo Douglas Monzora ambofa akatora Political Parties Finance Act, iyo grant takaitora. Vakataura iwo zvakare kuti aribofa takatora ofisi yekumasvingo nemashoreland east, takadzitora. Saka iwo wamwedu vanotaurisa isu tichiita. Saka ngavasambofa vakazvinyipira nekuzvifurira kuti zitati kutora, zitati chatora. Nekuti zviri mumapepa akanyorwa. Uyezve mukaona pamapepa aya pane inonzi written commitment yakaitwa naTendai Biti, yakaitwa naWosh Mingube, yakaitwa nemapresidenti ese. Ende zvainotireva nekutaura vari kuzviziva. Saka zitati chatora.
VMDC Alliance vanoti muri kushandiswa neZANU-PF mukuedza kuparadza MDC Alliance pachinambo chekushandira kubvisa ZANU-PF pachigaro. Munoti kuvanhu ava,
ZANU-PF haina kumbonyora bumbiro remutemo weMDC kana kuti kana president wenyu achinga afa munoenda kunonzi kuextraordinary congress. Izvi zviri muarticle yeMDC, hazvisi muZANU-PF constitution and hazvisi mumacourt papers kana kuti mumashanjuro emajaji ekuhighcourt. Hazvimo izvozvo. Saka tiri kutondishamisa ndechekuti mukataza kuti mimi party yavamonzora haina kana munhu weZANU-PF kana one. Asi mukataza kupakupati kwaanacho kwawachamisoko ndokuna ndokuna basikiti. Ndoku na jimu kunaka. Ndoku ni vese marogu. Kana vese wavananzi majifoti. Ndoku kazana. Ndoku na Jonathan Moyo. Kweda hakuna. Pati yedu ya kasi wanawatua ngirai. Ichingori yoyo na nasi. Saka isu tulukurwa. Tulukurwa ni propaganda. Ni wanu wanemanyepo. Ni wanu wanenema. Uyesu isusu. Kana isu takachinja strategy. Ikuti isa asida kupolitics. Zikutukana. Azuri kutushanswa ni ZANU. ZANU-PF ipati ya kazvimirira. Asi varikushandiswa neZANU-PF murikuona ndo vakazadzwa vakatakura mukaka wegushungu. Ndo vanhu varikusenza nevanhu vezano vakadzingwa kuzano kwavo vakatiza vamwari mhiri kwemakungwa. Isati kusisika kuti hatisi kusenza navo, tiri kusenza nevanhu veZimbabwe. Saka isi tichazozviona mugore ra2023 apo Douglas Monzora pachaita 66% kuti isusu tiri kuti hatisi kutukana nevanhu.
Avo vange vari mutauriri wemutungamiri weMDCT Valoid Damba vari parunhare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com rinoti vaimba vagurukota raiona nezvematunhu vaChristopher Chingosho vakasungwa pakupera kwesvondo vachipomerwa mhosva yokutuka mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa. VaChingosho vanonzi vakati amai Mnangagwa ifambi mushure mokusakokwa kumusangano uyu naamai Mnangagwa avo vakaita musangano wavo munharaunda yavaChingosho yeHeadlands. News24.com rinoti mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema vadoma vatungamiri vatsva vemauto vakabvisazve mapolisi komishina ose mushure mokuvimisa kwavo kuti kana vakakunda musarudzo vachavabisa pamabasa nekuti vakange vachitsigira kudzvanyirirwa kwaitwa vanhu nehurumende yavaEdgar Lungu vavakakunda masvondo maviri apfuura. MuNewsday, Zimbabwe Electricity Transmission Authority and Distribution Company yazivisa municipality yeKariba kuti ichaidzimira magetsi nhasi pamusoro pechikwereti chinoita mamiriyoni makumi matatu nemapfumbamwe emadhora. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Wanani vana vawande vana mutunga dambudziko randiri kuona zvangu inini mamaironi nezitare MDCT ne MDC Alliance. Chokwadi mukada kuchinja zitare kuti MDC Alliance mato kanganisa zvikuru zvikuru chido chava changirai. Regerai zitare rambe rakadaro. Ini maonero angu regerai zitare rambe rakadaro. Zvokutya Monzora izvi kana makoti achishanda nezano vachida kudestroy MDC. Chiregai kuti tigozviona vazviita. Nokuti chokwadi chokwadi kana uchifungidzira kuti kubva kuma election munobiridzira koti inongoti ndizvo zano yawina. Kubva chipi chese chinoitwa wanotadza ndive MDC kwete zita harifani kuramba. Ini maonero angu zita harifani kuramba kuchinjwa. Zvachose ngarirege kuchinjwa. Musambochika Monzora ana zvaanomboita uya. Ipachake ino ya kutuzviziwa kudenda kagara ndaramba ndiri kuMDC nokuti zvaanoziva ndozvokudziva kuti pese pese pandichamira hakuna munhu achanditeerera zvandotaura. Izvi zvibatei zvandikutaura izvozvo zuva ranhasi.
Kwazuvai mese vashamarari veRadio veStudio 7 nemivateereri. Inu ndini sinyoro ndiri kumbere ngwandiruda ngotenda movu yatorwa ne government yekuti zvikoro zvivhugwe nekuti tanga tagarisa vamwe wacho takutoita zvoumbavha kuno.
Adizvini postudio 7 aiwa kunotakuwara nenhamo varume muZimbabwe.
Studio apo ana mukoma jonga mwamuka sei achikumbiro changu kusvisa kuvana vaZimbabwe ngechekuti chakaitike paZambia takazviona tese chakaita kuti opposition paZambia iwine kuvhota saka vana vaZimbabwe tese ngatiende koregister tivhote ndokuti tibinise kuvachamisa tingangotaura chete hapana zvezvinorewa ZANU-PF inogara ichingotibira nekuti mavhote edu anonga ari mashomo tarisai makopaidziko akaizwe paZambia wainyade kubira hazvibiriki. Azvibiriki ungati mwaburi hwechikafu muri 2 mune nhindi mbiri ungagwinya here kutore mbiri ipapo nokuti mwagara muina 2 saka ndozvetiri kutaura vana vaZimbabwe kuti ngatirejisti tiende kuvhotera bachamisa takawanda ende tinyatobira seabiri pakadaro ipapo hapana inobva ZANU-PF inobva nangwada ari kutohuta so kuti mabasa opera ende chipera
marara seko ndokumhorisa mese vashari vestate nokuti panhau dzechokwadi ndirimwa mutaro ndongopa zvangu yambiro zvangu vabereki kuti ndikanimbomira kubhadhara school fees taona kuti sikusvika taona kuti shoshuwa zvikoro zvavo zvavhurwa here kuti kana gavhumendi ichivhura zvikoro isina kuwirirana nevadzidzi zvakadhakwa zvakadirwa chicha kudhara izvi hazvibatsiri vanhu vanogara pasi voita mameetings izvona kudya mari dzedu last time takabhadhara mari maschool fees zvangupera zvakadaro saka ndimomira kubhadhara maschool fees vabereki kusvika taona kuti shoshuwa wana kuchikoro vari kuenda here atenda.
Moroi, meseji yanga ina kupinda zvakanaka zvikurusa. Ndiri kuti vapfana vakarova bhinyavo inotinakidza zvikuru, uye rambai makadaro zvikuru nekuti zvinhu zvozvo zviri kutinakidza kuno zvikuru. Meseji yenyu iripo papa zvikurusa yamakarova inonzi bhinya yevapfana vangu, asi ndiri kuti inini ndichange ndichibuda muno ndichiyanzisa vhoti yangu ikoko pamwe chete nemhuri yangu. Musatya zvenyu, ndiri kuuya ikoko, musandichira zvangu. Vane mufana wangu mudiki ndoda kuti achirejistavo avachazeisa vhoti yake ipapo. Tichabuda tese muJomjoni tichiuya ikoko. Tiri kuuya ikoko musatya zvenyu. Ndokutaurira chokwadi, zvese nemhuri yangu tiri kuuya kuzovhota ikoko. Saka ndiri kuti muya nezora kanaka zvikuru, mwana kombo rezvikuru tange.
Mamuka sei pano pa Studio 7? Nyika yaoma inoi, yakutoda munhu anofunga chaizvo. Vhotere MDC.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro Shondo, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakange vari panhandare yendege yemauto yeDover mudunhu reDelaware, apo ndege yemauto yakasvika nemitumbi yemauto eAmerica 13 akaurayiwa nevarwi vanopfurikidza mwero muAfghanistan. VaBiden, mudzimai wavo amai Jill Biden negurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakange vakamirira mitumbi iyi nehama nemhuri dzemauto aya. VaBiden nomudzimai wavo vakawana nguva yokusangana vega nehama dzevafi ava. Mauto akavurawa aya akange ari pakati pemakore 20 kusvika pa30 nerimwe. Mumazvi avo vaBiden vakati varume ava vakange vari magamba vakadzivirira America neupenyu hwavo uye vachichengetedza upenyu hwevamwe. Vakati kushinga kwavo kwakabatsira kuti vanhu vakanga vari munjodzi vanoita zviuruzana zvine 10 117,000 vakwanise kubuda muAfghanistan. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti yaisa $550,000 kuti itenge matende nokubatsira kudzidza kwakanaka kwevana. Sangano rinomirira vashandi vari pasi pebazi rezvekurima rinokumbira hurumende kuti itarisise mabatiro ari kuitwa mari neAgritex. Mamwe mapato anopikisa maviri atanga kuwirana zita reMDC. MuAmerica, vaJoe Biden vanotambira mitumbi yemauto akaurayiwa kuAfghanistan. tashika kumba gumo chirongwa chedu chanasi ivai nesu zvakare manero anasi apo tichikupa zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC nichiti moswera zvakanaka.